Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 23 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavanenge vachida kuti dzibude. Hazvisizvo zvazvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavanenge vasarudza ndiye anotsigirwa nevanhu. Not necessarily my God.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rino urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harione chiri muhwaro hwedzidzo utsva kana kuti new curriculum chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita naPastor Trevor Chimani vekereke ye The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe.
The Redeemed Christian Church of God ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonziwo Reverend Ndayone kunyange zvavo kunyange vakashaya. MuZimbabwe pari zvino tino masangano ari muguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia varamba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kana vakada kutora chigaro chemumiriri weHarare South. Izvo zvinotevera mashoko akabuda mubepanhau reNewsday ekuti mutungamiri wechikwata chevakarwa hondo ichi vaChristopher Mutsvangwa vakati nhengo dzavo dzinogona kubatsira amai Mugabe kutora chigaro ichi icho china vaShadrack Mashayamombe veZANU PF. Asi vaMahia vanoti kusvika chikwata chinonzi chiri kutsigira amai Mugabe cheG40 chaparadzwa muZANU PF havaoni vachishanda navo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavanenge vachida kuti dzibude. Hazvisizvo zvazvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavanenge vasarudza ndiye anotsigirwa nevanhu. Not necessarily my God. Zvimwe zvinogona kutadza kutaurika ndezvekuti isusu tiri kuda kurega vachikangana ikoko nokukakazhana isi takatarisa tione kuti ari kuriga mwende upi, zvinotiitira nyore kuzopedzisa.
Ko imiwo vakarwa hondo yerusununguko hapanawo here dzimwe nhengo dzenyu dzinodawo kupinda muzvigaro izvozvo pane kuti mumirire kuzotsigira vamwe vanenge vasarudzwa?
Yanga iri nyaya yedu yekuti isusu handisu tinofanira kutanga kutsvaga zvinzvimbo asi ruzhinji rwevanhu. Tanga tisinganyanyi kuda isusu pachedu, asi tanga tichida kunyanya kunzwa vanhu kazhinji kuti ruzhinji rwevanhu rwati chii, nokuti gwara redu rine chekuita neruzhinji rwevanhu. Asi inini ndinoziva kuti nyaya yekuti vari kuda constitutions iyoyo haisi yakataurwa zvekuti ndozvazvatove, asi kufungidzira kwevanhu kwavanoda ikoko.
Saka chakabuda chiri chokwadi kuti mai Mugabe vari kuda constituents iyoyo. Imiwo sesangano revakarwa hondo makazvipira here kushanda navo muchivatsvagira rutsigiro?
Kwete kuvatsvagira, kuini ndogotsvagira mumwe rutsigiro, indichitofanira kutendawo rumwe rutsigiro rwokuti ndiwatsvagawo rutsigiro ndirwuwane. Hatisi rekutsvagira vanhu rutsigiro, isusu vanhu vanozvitsvagira rutsigiro ivo pachavo nezvavanoita.
Asi imi munovatsigira here kana kuindoza?
No, isusu pachedu, as long as G40 iri mhenyu zverudzi irworwo, hatitsigiri zvinhu zvinenge zvisina gwararo ruzhinji rwevanhu. Nekuti kubva pakatanga kupinda Jonathan Moyo mupolitics vachiita G40 yavo, hapana kuzowanikwa zororo pana ani nani anoita nyaya dzezvematongerwo enyika. Chatoda kutanga kuona ndechekuti G40 hapachina, then toziva kuti vanhu vasununguka kuita zvinhu zvavanoda. Kana G40 iri mhenyu, nesu hatirari.
Tiri kuona zvino muZANU-PF muri kukanga zhana pamusoro penyaya vakasukuwere. Vamwe vari kuti ngavadzimwe mubato, vamwe vari kuti ngavabviswe pachigaro chekuve tete wemusangano kana political komiza. Imiwo sesangano revakarwa hondo muri kuona sei zvakaitika izvi?
Handiti inini munozviziva we are on record. Vanhu kutoti zvaakuitika izvika zvinoratidza the effectiveness yekambeni yedu yekujekesa kwedu kwatachiita nyaya dzezvematongerwo enyika. Kuti kasukuwera haakwani kuva chewe musangano kana kuti political commissar, haana macredentials acho, haafaniri. Saka vanhu ngavarege kuita sevari kushamiswa, nokuti ndisi takavaratidza kuti haakwanisi. Saka hatikwanisi kuti kana vaakuti havakwanisi isu toti anokwanisa. Aiwa, kasukurere akanonoka kuenda haifanira kunge anga aripo kubvira pekutanga, nokuti kasukurere ndiye akanga aripo kubva pakutanga penyaya yaimbonzi gamatox iya. Saka tinozviziva zvese izvozvo, uye tinozviziva zvanga zviri matiri kuti anga agara ari iye ndiye ari kuda kuti anga achitonga nyika. Takazvitaura izvo kuti vari kubatsirana naJonathan kuita izvozvo.
Asi remangwana remusangano weZANU-PF munoona rakamira papi tichiona kukanga zhana ikoko?
Kana kukanga zhana kuri kuitika ikoko kukabvisa maG40 ese, zvingabatsira bata iroro, bati zvikasabvisa kuparara.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari paRunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo hutsva kana kuti new curriculum yave kushandiswa muzvikoro chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vanoti hurumende yakaita zano ndoga pakuumba hwaro uhu isina kubvunzawo kana kunzwawo pfungwa dzemamwe mapoka kuti aisewo pfungwa dzavo imomo. Nemuvhuro pamabiko ekusvitsa makore makumi matatu nemanomwe, nyika yawana kuzvitonga kuzere akaitirwa vana vechidiki. VaMugabe vanonzi vakati vanotsigira hwaro hwedzidzo uhu, uhwo hwave kutoshandiswa muzvikoro kunyange hazvo paine kunyunyuta kubva kumapoka akawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Mashoko mukuru akura kuti anongonzwa kuti nyuka reklamu, vazhinji vacho havazi kuti chiri kuitika chii. Nokuti handioni new curriculum ichikwanisa kuti itsigirike mukuru wenyika. Kuda vangatsigira zvimwe but kuti titsigire yese panotinetsewo. Plus even isisu hatisiri against curriculum but ri against approach iri kutorwa. Kuti panofanira kunge paita maconsultation amastakeholders particularly maimplementers, maticha, maindustry nevakuru vakuru vezvedzidzo vanoziva kuti dzidzo inofamba sei, kwete kungoti munhu wese wongoti curriculum yakanaka. Asi kana vaMugabe vachitsigira havo, tingazoona sokuti ndosaka curriculum ichistressa vana physical education nana mass display because kufonyora pfungwa dzavana vezvikoro.
Tinozwawo kuti hurumende yave neurongwa hwekuti papinzwe basa varayiridzi vatsva vangadarika zviuru zvitatu kuti vange vachifambira pamwe nenyu curriculum. Imi munotiwo?
Zvinozviziva kuti ndizvo. Tine mavakansi more than 20,000. Ministry tondava kuti inoda kuti ipidze 7,000. But chatinoka handa nacho ndechekuti pane varipo even maticha zviri kunetsa kuti tine varayiridzi vangani. Mamwe mazuva anonzi ministry tine 120, mumwe musi unonzi achiti tine 130, mumwe muchichiti 135. Munotori nemaghost teachers anotori imwemo. Kaisiri kutoti 7,000 yavada kuemploya ichoma. Asi ngatitangei tabvisa maghost teachers. Tabvisa maghost teachers toemploya varayiridzi vakadzidzira basa chairo chairo, kwete kuti tive namarithi militias muzvikoro.
Ko nyayawo yangotekeshera iva zhou yekuti vanhu vanenge vaya kukwanisa kubhadhara zvikoro vachishandisa zvipfuwo. Imiwo sesangano munoti?
Ah, iko ndo kupenga maskati jaiko nekurota maskati tandoda kuti taure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yemboteresera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaiyo chaiyo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro tinoanza kuti divergence.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinonzi rakawirirana navanamuzvina bhizimusi nevezvitoro kuti vaise mari dzavanenge vawana pazuva kumabhanga mukati memaawa makumi maviri nemana kana kuti zuva rimwe chete. Zvinonzi nebhanga guru iri vakavirirana nevezvitoro ava kuti vangopewo zvakare madhora makumi maviri chete kumunhu anenge atenga zvinhu achida kuzodzoserwa mari kana cashback. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti iri danho rakanaka chose sezvo richiita kuti vaya vanochengetera mari mumagaba mudzimba dzavo vaise mari muupfumi hwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvakanaka zvikuru sei kune vaya vanoita zvekuita hodzin yeke zvinoita kuti mari inge ichikwanisa kutenderera muekonomi kuri kuti vakakwanisa kuteedza zvakanaka. Chinhu chakanaka ichocho kuti mari inge ichikwanisa kutenderera, asi chavanofanira kunge vachiita zvereserve kudzidzisawo vanhu nezvekukwanisa kushanda zvakanaka sezvinhu zvakaita samakadzi uye nekutiwo zvinhu zvakaitawo samavhinikati nekutorwa kwemari kaviri kaviri makadzi zvinge zvichiterera. Saka mabhenki anofanira kunge achikwanisawo kuti masystems avo anga achiimprova kuitira kuti vanhu vange vane vimbo nekushandisawo zvinhu zvakaita samakadzi vasada kuti vange vane kesi.
Asi iyo Reserve Bank ine nzira here dzainokwanisa kuzoona kuti vanhu vari kuteera mutemo uyu?
Inazvo nekuti vanhu ava vachinzi vatona zvikuru sei vane mazisa inokwanisa kuteerera kumaakaunti avo kuona kuti vari kukwinza mari dzakaita sei muakaunti pangava pazuva pangava pazuva. Saka vanazvo nzira dzekuti kana vakada kudzishandisa vanokwanisa kutoteerera vachitoona kuti here pane tevedzo kwemutemo kwei.
Haisiyo mimwe mitemo here inonzi inotyisidzira vamwe kupinda munyika vachitanga mabhizimusi inenge yafanana naiyoyi vakuchera?
Handione uri mutemo unotyisidzira vamabhizimusi. Mutemo chaiwo chaiwo uri kunetsa ndeyekuti kuvhurwa kwebhizimusi rachona ndo kunenge kuri kutonetsa kuti uzoredzisa kambani yako izotanga kushanda. Izvi zvekutondiswa kwemari kuisa mari mubhanga zvinganesa munhu angada kuuya kuzoita interest munyika munomu kana kuri kuti mari dzazvo dziri kufambiswa zvakanaka.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 9198 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Makomborero Haruzivishe, vanova munyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero.
Tinotenda kuvawo pachirongwa chenjena.
Mukoma Makomborero, tirikunzwa kuti sesangano revadzidzi makanyora imi tsamba kugurukota rinoona nezvidzidzo yepamusoro uye kudare reparamende muchitaura nezvenyaya yedzidzo kuti vana vangakwanise sei kuti vange vachidzidza zviri nyore. Mungajekese kuti zvii chaizvo zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Takatindira kumakoreji tichitaura nemastudents, saka takabvatauya nezvinhu zvavaiti. Aiwa fees tinoda kuti zvitange vadzidzisiwe, pane zvimwe zvatiri kubhadharisiwa zvisina zvazviri ku zvisina basa kana kuti mari yachona zvainoshandisiwa havasi kuona tsarukano yazvo. Zvakaita sechekutanga zvinhu zvakaita seattachment fees ndazvekuti vana vechikoro vanoita rimwe gore kana vaviri avanoenda kumakambani kuti vanoshanda vanodzidza zvemaoko mapractical lessons. So nguva iyoyo vanenge vasiri pachikoro kwa gore rosika makore mai asi vanonzo badare fees dzakafanana nedzimunhu ari kwatina ma lectures achanza ma facilities ese pachikoro saka fees yaita sei vakati zvikuti inofangwa kuti dzikisiwe kana kuti isato badharwa zvatsose sezvo isina zvainenge ichishanda kwegorerese vana vechikoro vanga vasiri pachikoro kwegorerese
inenge iri mari iyo yamunobhadhariswa
zvoenderana nechikoro kuyunivhesiti of Zimbabwe inenge iri $800 pasemester saka pagore zvoreva kuti $1,600
zvii zvimwewo zvamuri kugunun'una nazvo
zvimwe zvatiri kugunun'una nazvo zvinhu mamwe malevis avanocharja akaita semedical aid yekuti ine ndagara ndine medical aid plan yekumba kwedu asi inonzi ndinomanikidzwa kundibhadhare imwe pano pachikoro ende mamedical aid achina atobhadhara hati pana patombomashandisa sezvo tagara tine mamwe edu uye pane mamwe futi mafaini akaita samalet registration yekuti ndashayiwa mari yekuti ndikasire kuregista pandoziva kuti ndazowana mari ndinongana ndibhadhare $50 yefaini yekuti ndanonoka kuregista asi ndakaita ndanonoka kuregista yanga ri nyaya yekuti ndandashayiwa mari pekutanga zvimwe zvatiri kudimandawo zvatakanyorerawo kuministri nekuparlamendi inyaya yekuti panofanwa kunge pane maeconomic climate sensitive payment plans yekuti kana ndikufanga kubhadhara $800 fees handifanirwi kuva ndichisungirwa kuti ndiibhadhare yese pamusi watinovhura vanofanga kuisawo zvidanho zvokuti pamwe sezvo simesa ine mwedzi 4 ndofanirwa kubhadharawo pamwe $200 pamwedzi $200 pamwedzi then nyaya takakumbira inga iri yekuti paitwe consultation yemastakeholders ese paya panogarwa mumakomiti ekukwidza fees kuti panofanirwa kuconsulta pane nguva mastudents nevabereki kuti paanokwidza fees ive inokwidzwa zvine zvikonzero pane kuti vanongomuka chingoti every semester mutemo wekuti vakwidze fees kune vana vazhinji kwazvo vane njero vane pfungwa dzakaronza asi vari kutadza kuatenda chikoro vanoda kuti mafees ari kudhura endi asi constitution section 75 inoti mwana wese anofanirwa kuwana access to education asi kuda kumafees ari kudhurawa vana vazhinji kubva 2011 42,000 mastudents vakaafectwa kudza kwavo either through kudifeya through dropping out of school through kutodzimba kuti nohamuna kubhadhara fees hamupinzi kudzidza panapa tiri kuti mekare kubva changu ana independent nguva even yemabhunu kwaiwanikwa free education vadzidzi vaiwanawo magrant even maministers government ministers chero mavice chancellors nemaprincipals nemalecturer yedu nevamwewo vari kumakambani vasiri mugovernment vari kumuprivate sector vakatombobhenefitawo from kudzidza mahara muno munyika yezimbabwe vachiwanawo magrant chaita tavana izvi inyaya yekuti hurumende yainzwisisa kuti vadzidzi havana zvavanazvo havana mamins of production havana kwekuwana mari
saka gurukota rezvedzidzo vamoyo neparamende pane ati apindura here patsamba dzamakavapa
iko zvino hapana ati apindura nekuti takaendisa day before zoro reeaster iri saka kuda pamwe vatiri kuona magwaro acho asi isusu tichange tichiitawo makampeini ekuti kana vasati vazviona isusu tichange tichiratidzirawo nguva nenguva mumakoleji nemayunivhesiti ese takatogadzirira kuti titodhimanda zvinhu izvi tiwane dzidzo pasaiko mwana wechikoro anonzi iwa udzidzi nekuti kumba kwenyunotambura aa
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano rezinasu vamakomborero haruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita napastor Trevor Chimani vekereke yeThe Redeemed Christian Church of God Zimbabwe.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba Jesu simba rangu simba rangu
makadiwa terere zita rangu ndinoitwa Pastor Trevor Chimani ndinoshanda ndiri kuRedeemed Christian Church of God inova chechi iri munyika zhinji dzepasi rino asi ndichibata ndiri muzimbabwe muHarare Within the Christian Church of God, ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonzi ivo Reverend Asindayome kunyange zvavo kunyange vakashaya. MuZimbabwe pari zvino tino masangano ari muguta reHarare kunyange mukufamba kwenguva ichazenge ichikuta kunyange masangano ayo munzvimbo dzose akatekeshera muZimbabwe.
Pastor Chimani, vazhinji vanotarisa kumakereke munguva dzekuoma kwezvinhu, tichitarisawo kuti muZimbabwe zvinhu zvakaoma pari zvino. Zvii zviri kuitwawo nekereke yenyu kubatsira ivo vari kutambura iwa?
Kereke iri kupfuurira mberi kunyange ichimira panzvimbo yayo yekuva simba kuruzhinji, kunyange rwenyika simba, kunyange mutariro simba, kunyange mukupfuurira mberi takamirira pane zvakanaka zvakavimbiswa naMwari kuti zvinge zvichiitika. Tinoshanda kunyange nemasangano akasiyana zvikuru sei munharaunda dzatinoshanda tichishumira kunyange tiri madziri. Pari zvino tine nzvimbo inochengetwa kunge vana vanoshaya yatinobatsira pano neapo, zvingava zvekupfeka kunge nezvekudya zvatinenge taona kubva muruzhinji rwevanhu vatinoshanda navo. Tinounganidza zvatinounganidza, mushure mekudaro toenda tinenge tonoko kunge zvakare nevakwegura kunenge zvikuru sei vanenge vachibva kumukereke kunenge vatinobatsira kunge nezvekudya kunenge nezvekupfeka vatinenge takwanisa kuunganidza panguva kunenge chero ipi zvayo.
Totarisawo kuti tiri kubva muzororo reEaster, zvii zvamakabatawo munguva iyo?
Panguva yeEaster panguva kunenge yakanaka yekuti vanhu vaangarire kuti kune kunobhiwa kunenge nekunoendwa. Easter inguva yekucherechedza basa rakaitwa kunge naJesu kusunungura vanhu kubva paupenyu hwakatarirwa kunenge kuparara vachiomba kunge kuupenyu nyange hune upenyu kunenge nokusingaperi. Saka ichangova nguva yekuti vanhu ngavarangarire, vanhu ngavazive kunge kwavanobva, kutiwo zvakare zvive kunyange mira rekuona kuti vasvika here kana kuti vava here panzvimbo yavanofanirwa kuva iri nekuda kwechikonzero chebasa rataitirwa neshedi Jesu Kristu.
Nhasi mharidzo ipi yamungapawo kuvana veZimbabwe kana vose vakateerera pane ino nguva?
Ndingada kusiya kunenge mashoko kunge kurudziro zvikuru sei panguva yakadai ruzhinji kana kuvana veZimbabwe vakasiyasana nezvinhu zvizhinji zvakatikomberedza. Izvi rangatiya kusiya ishoko rinobva kubhuku ravaHebheru chapter 11:1 ndikada kuverenga nekukasika vhesi iyoyo bhaibheri rechirungu inotaura ichichi: now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends expect what cannot be experienced by physical sense. Tinova bhaibheri reAmplified Version. Nyaya yandikada kutaura nayo inyaya yekutenda kunyange muna Mwari. Ndinoziva kuti vazhinji vanova nezvinhu zvavanotenda kunyange mazviro zvikuru sei mukutsvaka punyuto, mukutsvaka tariro, mukutsvaka simba kuita zvimwe zvinhu zvose zvingadai zvichidiwa mukati meupenyu. Asi zvakakosha kuti vanhu titende kunenge muna Mwari, nekuti muna Mwari ndomunobva kunyange ina assurance yekuti tariro yakanaka, ramangwana rakanaka, upenyu hwatinofuwira ndokwaungakwanisa kunenge kubva. Zvimwe zvinhu zvingapendwa hazvo, vamwe vanhu vangapendwa hazvo, asi pedzezvo vanozotsvaka kunyange zvitsigiro, vanozotsvaka kunge simba. Asi kana ari Mwari anomira kunyange ari mbune, kunyange zvakare unomira namashoko ake kuchimakabvisa kunyange nguva dzose. Ngatirangarire zvakare kuti nguva zvinhu nezvimwe zvose zvatingavimba nazvo zvinonotsvakawo kunyange simba kubva kune dzimwe nzvimbo. Asi kana ari Mwari, ndiMwari unozviitira mabasa ake kunyange akamira ari oga. Sezvataurwa neshoko raMwari kuti tienda kuona zvisipo kunyange sezviripo, zvoreva izvo kuti vanhu ramangwana ratiri kuda kuti ringe riripo ngatirionei kunenge riripo kunenge mukutenda Mwari. Mukupedzezvo unokwanisa kunenge dzirizadzikisa kunyange richivapo.
Vanenge vachida kuuya kukereke yeRedeemed Christian Church of God Zimbabwe vanokuwana ipapi, Pastor Chimani?
muharare kune nzvimbo yedu yatinayo yatinonamatira nasezvizi zvose atinoita pakona kakaguye naspit kanamba 93 kona kaguye naspit muguta reharare tinotanga masevhisi edu ipapo nenguva dza 8 museso ndooga woga zvichedza kunyange nenguva dza half-past 11 mangwanana kare ino
Tinotenda zvikuru Pastor Trevor Chimani vekereke The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe vari parunare ne Studio 7 vari muHarare.
Pamba magusin, masaba chika neva vengi isu tapusin. Tukenza suwa rosa tiri momu jeni. Chitamba maumpa sa endi na bibi. Aiwa aripo here anodao. Yemise, uripo here unodao. Ayana, aripo here anodao. Yemise,
Kachangoburwa kachinzi kadea dea kubva kuna Dr. Tawanda Benson chikomana chakambotipa kamwe kakanetsa kanonzi uncongarable kadea dea sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe Sangano revarairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo hutsva kana kuti new curriculum chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Manzwawo muchikamu chedu chechitendero hurukuru yatakaita naPastor Trevor Chimani vekereke yeThe Redeemed Christian Church of God. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri nichitimurira zvakanaka vateereri tokusiyai mina ntungamiri Nkomo.